manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11 2019 makateerera ku studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU PF mudunhu reMashonaland West inokurudzira kuti Senator veMakonde amai Priska Mpfumira vasiye chigaro chavo muParamende pamwe nekuti vaburiswe muCentral Committee yebato zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yeuori.
Sagara inonzi Provincial Coordinating Committee nhasi kutinoita public training center ikaisa marecommendations kudare guru report zero kuti isusu seMashonaland West taona zvakakodzera kumbozorodza amai Mpfumira kuti vaite mabasa emusangano weZANU PF nenyaya dzavari kupomerwa dziri kumatare.
Apo mangwana nyika iri kurangarira magamba bato reMDC rinoti richarangarira vose vakarwira rusununguko rwenyika pamwe nevakafa vachirwira kodzero dzevanhu mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga kunetsa kwemafuta edzimotokari pamwe nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba kunotadzisa vanhu vakawanda kufamba munguva ino yezororo remagamba tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze kwenyika nhasi Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF mudunhu reMashonaland West raisa kurudzire yekuti Senator veMakonde uye vaive gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vasiye chigaro chavo muParamende pamwe nekuti vaburiswe muCentral Committee yebato zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yeuori. Sachigaro vevechidiki muZANU PF kuMashonaland West vavengai Musengi vanoti sedunhu vasvika pachisungo ichi mushure memusangano weutungamiri hwedunhu kana kuti Provincial Coordinating Committee waitwa nhasi masikati muChinoyi. VaMusengi vanoti sedunhu vamirirawo kunzwa kuti Politburo yebato ichati kudii nechikumbiro chavo. Danho iri rinouya panguva yomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzinga amai Mpfumira pachigaro chegurukota rezvekushanyirwa kwenyika svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMusengi pamusoro penyaya iyi.
Hongu tagara inonzi Provincial Coordinating Committee nhasi kuchinoita Public Training Center ikaisa marecommendations kudare guru report zero kuti isusu seMashonaland West taona zvakakodzera kumbozorodza amai Mpfumira kuti vaite mabasa emusangano weZANU PF nenyaya dzavari kupomerwa dziri kumatare maallegations ariko kana inyaya iri serious neumbo huri kutaurwa nemari yakatorwa namai Mpfumira yecorruption taona kuti zvinosvibisa musangano saka tangoti aiwa kwete zvakambozorora kuita basa repati
vamwe vanogona kuti mai Mpfumira vasati wawanikwa waine mhosva nematare edzimhosva hamusi makasika here kutora matanwa
takatononoka bhozi ukange wapomerwako vakadi kupomera Musengi wengazi kana uchinge watopomerwa zviro kuti pane nyaya dzedziripo ende zvakuitwa nezati zati ndofunga inotongori komisheni iri profesina vanoita zvinhu zvavo zvakarongeka ukaona pabuda nyaya dzakadaro pane zvinge zvakaitika
saka munotarisira rini kunzwa kubva kupolitburo
painogara ipapo tinototarisira kuti tiwane marizauti akanaka kupurovhinsi yese nekuti taita chisungo muPCC matatiri mune nhengo zvakare dzepolitburo dzadzirimo saka dzinongonosvika nyaya kuti yabva pasi kupurovhinsi
zvinenge zvakureva here kuti vanogonawo kuramba vari nhengo yeZANU PF asi vasina chigaro kana kuti vanofanira kubva vatobuda mubato reZANU PF
zvinenge zvakunoongororwa kumusoro kuti ndo vanoziva kuti vanoda kuvaburisa mupati here kana kuti kungovazorodza kuti vasave nechigaro chikuru nekuti zvinosvoresa musangano kuti machefu ndo matsotsi saka toda kuti musangano patosvika 2023 unge wakachena vanhu vachiudzoina nekuda kwekuti unenge uchiclina panenge pane
tishitarisa uo nyaya dze uori ziriku itwa izi. Turuko na vechidiki mbato renyo rezano PF ndoa mwewano warukunya nyuenda mberi nekuru isa nyaya dze uori. Imio sedunu, shisha muriku itu.
So takati patakaenda conference yedu ku Eswatini mu manifesto yedu ye party takati fight no corruption, we are going to fight corruption. Saka wese ari kuita corruption isusu tiri kuti kwete vari kuuraya nyika, toda kuti nyika yedu ibudirire, kusina anedzidiri anonhokora mari dzisiri dzake, mari dzakananga nehurumende ngadzinde kwadzokanga kuenda kwete kuenda muhomwe dzevanhu.
Saka kuti vange vachizosiya chigaro kuparamende zvinongoda here kuti dunhu renyu ringe richivashevedzakawo kana kuvarikola kana zvinofanira kutozoitwa nematunhu ese?
Zvinoitwa nemach wese nekuti ndisineti vedu vekumach wese and tisi tine kodzero yekuvarikola separty kuti no vakaenda vakamirira sineti yezanup f not mdc saka tisi tine kodzero yekuvati aiwa apo ngavazorore kutiitira mabasa atichadi kuvatuma.
Vanga vari sachigaro vechidiki mubato rezano PF mudunhu remashana land west vavengai Musengi vari parunare muchinoi nestudio 7. Kunetsa kwemafuta ekufambisa dzimotokari pamwe nekukwira kwemari dzekubhadhara pakukwira michovha zvinonzi zvatadzisa vanhu vakawanda kuenda kumamisha kana kushanyira hama neshamwari pazororo rino remagamba. Vedzimotokari vanonzi vari kukwanisa kutakura vanhu vari kubhadharisa mari dzavanongofunga zvichienderana nekuti vanhu vari kuda kukwira vakawanda zvakadii, uye vanonziwo vari kuramba kuti vanhu vabhadhare nemaRTGS vachiti vanoda kubhadharwa nemabond note chete. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu, tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Takatarisana nematambudziko akati kuti wandei semuenzaniso kushayikwa kwemafuta edzimotikari. Mota zhinji dziri mumutsara wokutenga dhiziri nepetrol kuti vange vachikwanisa kufamba. Vanhu vazhinji havana mari yekukwira michovha nekuti michovha yakakwira zvakapetwa. Sezvo zvamunoziva kuti michero yepamugwagwa yezinhara yakakwidzwa zvakapetwa. Izvo zvinoita kuti vanhu vari kutambira mari yepasi.
Ko mabhazi atakanzwa kuti hurumende yaisa mabhazi eZupco haasi kurerutsa here ndima muzoro remagamba irori?
Tinongonzwa kuti aiswa kuti tinyatsoona kuti ari kunyatsofamba papi chaipo, kuti anofamba pamhepo here kana kuti munyuzipepa. Mabhazi ari kutaurwa nezvawo aya mashoma zvichienzanisira nekuwanda kwakaita vanhu. Iye zvizvi zvindiri pana 40 vanhu vakawanda vakamirira Zupco varikuda kuenda kumarondera. Pane mutsara mukuru zvakare asi maziko acho mashoma zvikuru. Vanhu vakawanda zvikuru kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vari kuda kufamba asi motikari dzagara dziriko. Asi chiri kuitika ndechekuti michovha yadhura, vanhu havana mari yekuti vafambe. Mabhazi akataurwa nehurumende kuti vachazenga vachiisa 5 tichipedza kuongorora nekuona pagiraundi kuti ari kufamba here. Mabhazi haasi kuoneka uyezve mashoma ari kuonekwa ma1-1.
Ko mitengo iri kufamba sei? Tichiona kuti mafuta edzimotokari akakwira svondo rapera iri.
Zvende yekuenda kuBulawayo ndiri kunzwa kuti izvozvi iti 105 kuenda kuBulawayo nerimwe rakachipa riri kuita 80 asi iroro harisi kunyanyobatika zvakanyanyisisa. Ndingangoti mabhazi evanhu vakazvimirira. KwaMutare tichingonzwawo kuti kune mitengo yakatisiyane zvichienderana nekuti wakwira bhazi ripi. Kunzwa kuti kune $50 kusvika kuma$80 zvimwe mitengo yatadzwawo. Vamwe vari kumva kuti kuma$40 zvichienderana nekuti operator wacho ndiani.
Vanga vari mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare nestudio 7. Apo mangwana nyika iri kurangarira magamba akaunza rusununguko Batore MDC rinotungamirwa na Nelson Chamisa rinoti richarangarira vose vakarwira rusununguko rwenyika pamwe nevakafa vachirwira kodzero dzevanhu mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga asi richiti harisi kuzoenda kuchange kuchiitirwa mhemberero idzi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro pedanho reMDC iri. Rutendo Mawere weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti havasi kuzorangarira nhengo dzebato ravo chete asi kuti vanokoshesa hondo yechimurenga nevakafira Zimbabwe vachiti basa ravo seMDC kuzadzikisa zvakaenderwa kuhondo.
Isu harisi kurangarira magamba akafanana namogeni zvangira chete, tiri kurangarira magamba ese enyika kubvira magamba edu ana Josiah Tongogara, vana Herbert Woodshetepo, vana Joshua Mukomo, vana Dimiso Dalengo, vana Lukawati Masuku. Vese vatinovarangaranga struggle yatirikuitaiya tiri kuti democratic struggle iri kuenderera mberi nekuda kupfuudza mberi chirongwa nedonzo ranga zvaitwa nevarume vakaenda kurwira hondo yenyika ineyi. Saka isu tinokoshesa hondo yechimurenga ende tinofungidzira kuti basa redu seMDC nderekupedzisa kana kuita fulfilled and finished business yeliberation struggle yakarwirwa.
Vatamborinyoka vanotiwo bato ravo rinokoshesa kuti Zimbabwe yakauya mushure mekudeuka kweropa. Vatamborinyoka vatiwo apo nyika iri kurangarira magamba akafira rusununguko rwenyika vanorangarirawo nhengo dzebato ravo dzakafira kuti nyika ive neutongi hwejekerere vakaita samushakabvu Morgan Tsvangirai nevamwe.
Tiri pati inorangarira nekurespekta zvikuru hondo yakarwiwa munyika muno nenyaya tinokoshesa nyaya yekuti nyika ino hane nguva yanjee asi yakauya ropa radeuka. Saka tinorangarira magamba enyika tichirangarira zvakare magamba edu edemocratic struggle akafanana na Morgan Tsvangirai.
Asi vatamborinyoka vanoti bato ravo harisi kuenda kumhemberero dzenyika vachiti parakamboenda riri muhurumende yemubatanidzwa nhengo dzebato ravo hadzina kuremekedzwa.
Uko kunonetsa patakabvenge tiri muhurumende yemubatanidzwa takamboenda ikoko tikanotanganiswa tikadzingwa vatsvangirai vakapinda basa kuti vapuwepo kugara chaipo. Saka haiwa tinenge tiri kwatiri ikoko tichingorespekta magamba ufanire kunge uri pa makuva pacho chaipo kuti varespekte asi tichatsvaga mumukana pakati apa pasiri pazuva ratenge chirambwa kuti tiende tinokumikidza nekuricherekedza.
Mumashoko avo pazuva remagamba vachamisa vatiwo kwavari munhu wese igamba sezvo vanhu vari kurarama upenyu hwakaoma pasina mafuta edzimotikari, mvura yakachena, kushayikwa kwemagetsi nemamwewo matambudziko. Vachamisa vatiwo zvinorwadza kuti vakarwira rusununguko nhasi vari kutambura vasina rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende. Vatiwo varume nevakadzi vakarwira nyika ino vaive negwara rakanaka ramangwana ravo asi shuviro yavo yakavhiringwa nevanhu vanotungamidza zvido zvavo chete nechinangwa chekuda kuti ivo chete vave vapfumi. Vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti Zimbabwe iyo yaive dura reAfrica ndiyo yava kupema chikafu nhasi zvinova zvinhu zvinopesana nezvakarwirwa hondo yorusununguko. Mhemberero dzezuva remagamba gore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti lest we forget heroes who fought for this struggle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatendi vechiMoslem vaungana muSaudi Arabia mugungano ravo repagore kana kuti Hajj vakanda matombo nhasi pamirwi inomirira mweya yakaipa semucherechedzo wekudzinga mweya yakaipa iye. Mapurisa emuHong Kong akanda hutsi hunokachidza nhasi kuvanhu vanga vachiratidzira munzvimbo mbiri mudunhu iri dzinoti Shupo nenzvimbo ine zvitoro zvikuru iri muCausewei Bay. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinotenda musariri uyo wesangano reSpecial Olympics Zimbabwe tichikurukura pamusoro pechirongwa cheEmpowerment Youth Exchange, icho chine chinangwa chekubatsira vechidiki vanorarama neurema nechirungu tinoti maintellectual disabilities. Ngatiendei kuna vamusariri kuitira kutinze zvizere. Tino, zviri kufamba here mukoma? Ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki.
Famba, kuri seiko?
Mushe, kuri seiko kuZimbabwe uko?
Ndizvo zvotongorarama.
Aiwa, ndizvo izvozvo. Ndine chivimbo chokuti vateereri vari kufara vachikunzwa pachirongwa nhasi.
Tofara tose.
Saka mukoma Tino, tiudzeiwo zvizere pamusoro pechirongwa chenyu.
Program yedu inobatsira vanhu vane intellectual disability. Sa intellectual disability tureya vanhu vane hurema hwepfungwa. Vanhu vanonga vari maspecial class or vanhu vanononoka kubata zvinhu. So my program inenge ichiita kuti vanhu ivavo tibatane navo, because musociety mune separation between vanhu vasina intellectual disability nevanayo. So program yangu ida kuti tese tibatane, because they have something to show. Separation yavo nesu vasina intellectual disability won't benefit anything.
Maataura kuti chirongwa chenyu chine chinangwa chokubatsira vanhu. Pamunoti vanhu, muri kutaura nezvanhu vechidiki here kana kuti munhu wese?
Munhu wese, because intellectual disability, you grow with it. E-development inoitika, not by choice. Munhu anokwanisa kuzvarwa anayo.
Tiudzeiwo zvizere pamusoro pematambudziko akatarisirana nevanhu vanorarama neurema hwemaintellectual disabilities.
Mostly is separation between vanhu. For example, when it comes to academics, friends in my study group, no one has an intellectual disability, one no segregated from people who are seen. And then when it comes to sports, one no see what from like picking my school sports or my friendly games, I'm going to eat up between Shangwari. So ndo dambudziko guru naitika pane vanhu vane intellectual disability, feeling left out.
Zvino chirongwa chenyu chine chinangwa chekuvabatsira sei?
Event, program yangu ine empowerment. By this we mean by we are taking people with senior intellectual disability and those with intellectual disability, and then we bring them together, showing them kuti they can interact and have fun playing my sports usually, because we call them my athletes kunoku, whereby people with intellectual disability thrive through my sports.
Ndakunzwa zvakanaka. Makatarisira kuva nechirongwa nenguva pfupi pfupi iri kuuya here?
This event is the beginning of something big, because it won't be a one-time thing. Should also try to continue, because to go partner up ne Malios, Special Olympics, we will partner up ne Malios.
Makatari sire kuti mchange mchienda kune madhorobha akasiyana siyana muZimbabwe.
Yeah, tichaenda, because program edu idakusimbisa, and intellectual disability is not from one town. Tinge tichida kutofamba nyika yese tonzvo.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Vateereri muri kunzwa hanzi naTino, tiri kuya kwamuri. Mukoma, tipeiwo mazwi enyu ekupedzisira pamusoro pechirongwa chenyu cheEmpowerment Youth Exchange uyezve vechidiki vanorarama neurema munyika.
Okay, don't feel left out pane maevents. Be confident on who you are. Wakaona uchisarira pane zvinhu, don't be ashamed of who you are. because wakataura kuti uda kutamba zvino or do something, please strive to do it because you will make it. If you want to find out more, ngandibate parunare rewhatsapp 0771206986, Facebook Keith Musariri, Instagram @_Keith_, website yedu Special Olympics Special Olympics Zimbabwe.
Aiwa takunzwai mukomatino, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you.
Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganai padande mutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kuninyorera ipapo zvekare BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Muri Zimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manhiro akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande. Tasangana zvekare mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kutarisa zvekare nyaya yemadhimoni, kubudiwa nasekuru kana nambuya mweya wechina here. Nhasi ngatitambirei Reverend Jacob Maforo veUnited Methodist Church kuWichita, Kansas. Semazuva ese, mubvunzo wedu wekutanga kwavari ndewekuti kubvisa madhimoni zvinorevei.
Kazhinji tinotarisa nyaya iri ku New Testament, nyaya yemunhu anosangana naJesu kumakuwa achibvunzwa zita kuti ini ndinonzi Regioni, nechikonzero chekuti mweya iri pandiri yakawanda. Saka ndingangoti kugarwa, zvichida umwe anobarwa atori nezvaapa ari, zvichida umwe wanoita zvekukokera sezvatinotarisana nazvo mumadzinza umo, zvichida umwe anoita zvekusiyirwa here mweya unenge uchibva pane umwe munhu uchienda paari, tinonzwa kune nyaya dzinonzi kuhakira. Saka kune mweya iyoyi ndingaramba ndichienda, asi mweya yatingaisa mugrupu iroro ramuri kuti madhimoni.
Kuti munhu azonzi ane madhimoni tinenge taonei paari?
Sekutaura kwandaita, kune wanoita zvekutotsvaga, kureva kuti mweya iwoyo unoombererwa uchipesvedzerwa kusvikira nguva nenguva wakubuda uri pamunhu, kusvikira munhu uya zvakumutadzisa kuitawo zvimwe zvinoitwa nevamwe vangava wemazera ake, kana kuti kungoona kuti upenyu hwake hauchatoita. Saka tinogona kuona kubuda kwaunozviratidza iwo mweya wacho pamunhu iyeye. Kana kuri kumachechi uko, vanhu vazhinji vane mweya iri pavari, wakapinda pari kunamatwa, mweya iwoyo unobuda wozviratidza.
Vanobudisa madhimoni muvanhu vanhu vakaita sei?
Vakristu vose vanayo kodzero nesimba riri mavari, vangatadza kuriziya nekurinzwisisa, asi ndosimba iroro rinogona kuti waburitse mweya yetsvina. Nechikonzero chekuti paita mvura nemafuta zvisingaienderani.
Reverend Maforo, munhu ane dhimoni anozviziva here kuti ano mweya wakaipa?
Hongu, ndinodaira kuti munhu azotange kutsvaga rubatsiro, kureva kuti pato nekusagadzikana kuri muupenyu hwake. Kuchivanhu tinoziva kuti munhu anotoita zvekusvikirwa paanopedza mweya uya wabuda maari, osara ati rukutu. Vamwe ndoo waya wanoti akada kudya zvinonaka sezvinodyawo vamwe otanga kubudirwa. Vamwe ndoo waya paanoti kana aendawo kunosangana nejaha rake kana musikana, mweya uya wotanga kuitawo zvimwe zvinhu. Saka munhu anozviziva, asi kana munhu akagarwa zviya pamweya wacho unobuda pazvinenge zvichiitika ndinodaira kuti anenge asina simba pazviri.
Kana munhu achisvikirwa nasekuru kana kuti nambuya, tingati mweya wakaipa here, tingati madhimoni weheraya.
Ipapa mubvunzo wenyu muedzo wakasimba unoedza kundibvunza kuti ungamhura here kaucha yako. Asi pati Kristu chedu isu tinodzidza isu kuti mufi haachina chikamu kuapenyu. Pasina kudaro, pasina kuti shoko ramwari iroro, hamuone remi kuti munhu ega ega ane chikamu chekurarama upenyu hwake. Kureva kuti kana wafa paku peupenyu hwepanyama pano papfuura, handisiri kushora kaucha yenu, asi kuti ndinodavira kuti pane zviri mairi zvakanaka, asi panewo zviri mairi zvatinogona kutanga kuona kuti kana sekuru wakararama upenyu hwavo wakapedza chikamu chavo wakaita zvese zvawaida, wari sekuru anoda vazukuru wavo wangauye reshuwa kuti pamwana ari kuda kuenda kucollege wotizete kugara ipapo. Handifungi kuti mufi ane chikamu kuwapenyu. Munhu ega ega anopiwa chipo cheupenyu worarama pako wopedza.
Nemashoko iwayo anobva kuna mufundisi Jacob Mafuro veUnited Methodist Church kuWichita, Kansas. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Kambo katinoridza pachirongwa ndike chikwata cheChristlike Choir kachinzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuMalawi pakati peNyasa Big Bullets yekuMalawi kwakare neFC Platinum, zvikwata izvi zvaita mangange 0-0. Kozoti mutambo weCAF Confederations Cup Triangle 5 Rukonzi FC yekuBurundi 0. Mumitambo yeCastolaga Premier Soccer League Dynamos 2 Mushowani Stars 0 Manika Diamonds 0 Caps United 1 Triangle United 5 Nerukonzi 0. Itambo kuzivisa pamusoro pazvo. Kozoti wemutambo wanga wakatarisirwa newakawanda weEnglish Premier Soccer League Manchester United yakwatura Chelsea 4-0. Zvengu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato reZANU PF mudunhu reMashonaland Land West rinosunga chisungo chekuti seneta weMakonde amai Prisca Mpfumira vamiswe kuve mubati wechigaro muparamende pamwe nekuti vaburitswe muCentral Committee yeZANU PF nemhosva yekusungwa kwavakaitwa vachipomerwa nyaya dzeuori. Kunetsa kwemafuta edzimotokari pamwe nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba kwotadzisa vanhu vakawanda kuenda kumamisha munguva ino yezororo. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Standekile Muhlanga.
Soku isika disenda.